Mangwanani akanaka vatereri nguva dzava 6 AM tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu kubvumbi 20, 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini nandoni Mugabe achiuya nechikonzero chekuti komiti iyi iri kuonesawo zvekare kuti haina simba rakanyanya.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vodaidzwa kudare reparamende kuti vatsanangure mafambiro emari yemangoda.
Isusu tatosheza mamembers ese MDC anokodzera kuya Congo ndio vatasheza saka ndio vachazouya ivavo
Muzvare Tokozani Kupe vanoti gadziro yavo yeExtraordinary Congress yasvika padano repamusorosoro
mabatirwa aitwa nyika inoi akanga asina kunaka munoona kuti utongi wanga uripo wanga usiri utongi wakanaka utongi uri one-sided une dictatorship mukati
Muimbi Thomas Mapfumo osvika muZimbabwe achiita hurukuro neStudio 7 Iyo ndiyo mimwe yemisoro inawo dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaive mumwe vevatedzeri wavo amai Joyce Mujuru uye vaive mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vave kutarisirwa kumira pamberi pekomiti yedare reparamende inoona nezvezvicherwa musi wa9 Chivabvu kuti vatsanangure kuti mari yemangoda inosvika mabhiriyoni 10 nemashanu yakaenda kupi. VaMugabe vachiri kutungamira nyika ndivo vega vakazivisa kuti mari iyi yainge yatsakatika. Asi vachihuri vanonzi vanogona kuuya mumwe musi sezvo vari kurapwa vari kunze kwenyika. Pari zvino vachihuri ndivo vari kunakurirwa nyoka mhenyu nevakuru vakuru vemapurisa uye vaive gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo avo vakaudza komiti kare kuti havana ruzivo kuti mari yaitengeswa pamugodhi wemangoda wainge wapiwa mapurisa achishanda nekambani yegenyama yaifamba sei sezvo vasina kunge vasumwa nezvemugodhi wacho. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Zviri kuitika izvi zvakanaka zvikuru zvinhu zvaifanira kunge zvakatotanga kare. Taane ruzivo rwakanyanya kubva patanga kudaidzwa vanhu vachiuya kupariamendi vachibvunzurudzwa. Vamwe vakataura zvinhu zvatanga tisingazivi. Vamwe vakaramba kutaura vakaita sana Obed Mpofu saka akasarudza kuti I'll remain silent asi chinhu chakanaka kuti vanhu ava vaiita sekunge vari untouchable iko zvinezvi vakudomwa kungodomwa kwavo mazita avo kuti uyai mutaure kuparliament kuuya kwavari kuita vachitaura zvavari kutaura kunyange tiri kuziva kuti zvizhinji zvacho zviri kutaurwa manyepo asi zviri kuratidza kuti kune vanhu vari kuedza nepavanogona napo kuti chokwadi chekubiwa kwemari yemadiamonds chizikanwe
asi munoona here vaMugabe vachiuya pamberi pekomiti
ini nandoni Mugabe achiuya nechikonzero chekuti komiti iyi iri kuonesawo zvekare kuti haina simba rakanyanya vanhu vari kuita zvavanoda sana Obed Mpofu akauya akaita mahumbwa ake muparliamendi imomo haana chaakataura iwenda wei vamwe vacho vakaita sana Chihuri vari kungopawo maexcuse avari kupa vamwe vacho vari kuuya vachitaura nhema dzinonyatsozikanwa kuti dzinhema dziri kutaurwa idzi saka parliament iri kuratidza kutiwo haina mazino havana zvavanokwanisa kunge vachiita kana munhu akaramba saka kana munhu akaita saObed Mpofu akaramba kutaura zvikuru sei tingatarisira here kuti munhu akaita saMugabe anobvuma kusimuka kuuya kuzotaura kuparliament most likely Mugabe anoramba anoti senality haaendi kuparliament ikoko kana akabvuma kuenda inenge itori nyaya yekuti anenge achida kufumura zvichida vana Chivenga nana Munangagwa vakamubvisa pachigaro because vanga vari involved mumadhiri kwachiyadzwa. Noti kuti iye Mugabe wacho was innocent. Saka pakaipa ndo decision anofana kuti aite kuti oende here kunofumura awa, but kana achiwafumura anenge achifana kuzoti naiye wacho ari kuzvifumura nekuti iye nemudzimai wake inhubu zvekare panyaya yekubiwa kwemadiamonds kwachiyadzwa. Munangagwa anokwanisa kunge ari involved mukubiwa kwengoda idzodzo, asi anokwanisa kushandisa simba rake sapresident kuti vanhu vanga vasungwe nekuti umbowo huripo hwakazara hwekuti vamugabe vacho vakapara mhosva.
Munosimbotaura nevanhu vekwachiyadzwa uko, vari kutiwo kudii nenyaya?
Blessing, vanhu vari kwachiyadzwa vakazara neshungu iko zvinezvi. Musi wa23 musi wemuvhuro, marange yese vabvumirana kuti vari kuenda kunoratidzira paZCDC kuti ngavaregedza kuchera ngoda dzavo kusvikira vabvumirana necommunity kuti dzinocherwa sei, maprofits acho anoshandiswa sei.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kuFrance. Mangwana chikwata cheMDCT chinotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe chiri kuita Congress yacho yakakosha kuWhite City Sports Stadium uBulawayo. Muzvare Kupe nevamwe vakaita sava Obet Gutu vaive mutauriri webato reMDCT vakabatana uye murongi wemabasa vaAbednico Bebe vakaita chekwaukama nechikwata chiri kutungamirwa navaNelson Chamisa mushure mekunge paita batamurefu batamupfupi panyaya yekuti ndiani aizotora chigaro chainge chasiyiwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Mukuzeya nezvenyaya yespecial congress iyi tabata Muzvare Kupe.
Gadziro iri kutopamba zvakanakisisa stereki, vanhu vari kutouya neuwandu ende vanhu vachazouya kubva kumaprovinces ese nekutoti isusu tinoda kuita zvinhu zviri paconstitution ende ndizvo zvatichazoita.
Saka vamwe vari kune chimwe chikwata chavachamisa ichi vari kudaidzwawo here kucongressi?
Isusu tatosheza mamembers ese emdc anokodzera kuya Congress, ndivo vatasheza, saka ndivo vachazouya ivavo.
Vamwe vari kuti kamukaenda kusarudzo musina kubatana munogona kukundwa zvine mutsindo nezanupf kutaurirana kwaramba zvachose here apa?
Isusu tinondotara, but munoziva maelections kuti anoita sei. Muna 2008 tanga taita speech muna 2005, but takawina tikadyava Mugabe tikaita number 1 seMDC. Vanhu vanofanirwa kudzidza kuti vanofanirwa kutovhotera munhu anoita zvinhu zvechokwadi, anoita zvinhu zvine gwara mukati, because vanhu havafaniri kuvhotera violence, havafaniri kuvhotera vanhu vanovaivheta maconstitution. Vanhu vanofanirwa kuvhotera gwara, vanofanirwa kuvhotera zvinhu zviri pachokwadi. Handioni zvichiitika izvozvo, because vanhu vachazochuza kuti vanoda kusapotani. Takahwina isu tina 2008, kwanga kwaitika speech tina 2005, takahwina tikavadya vamugati tikaita number 1.
Dr. Thokozani Kupe vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zvakakosha kuti vashandi vemunyika vabatane zvikuru pachitariswa mabatirwo avari kuitwa zvichitariswawo nezviri kuitwa vana mukoti nehurumende avo vakanzi vadzingwa mabasa musi wechipiri mushure mekuratidzira. VaMavhinga vanoti hurumende nevashandirwi vari kutora mukana wekuti munyika muna mabasa kudzvinyirira vashandi vachivapa mari dzisina maturo, nekuti vanoziva kuti nenyaya yenzara vashandi vanongotambira mari chero dzavanenge vapiwa. VaMavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti dambudziko rakatarisana navana mukoti nhasi raive rakatarisanawo navana chiremba mazuva mashoma apfuura, uye richatarisanawo nevamwe vashandi mune ramangwana.
Nyika yeZimbabwe iri padambudziko rekuti vana mukoti vakaramwa mabasa, hurumende ikaitawo chiramwa cheguruwe chekudambura makumbo ikavadzinga mabasa panguva yekuti zveutano zvakaomesesa muHarare. Takanzwa mazuva mashoma shoma iwaya kuti mava nechirwere chekorera. Nekudaro idambudziko guru rinofanira kuti rigadziriswe. Hurumende ngairege kuita chiramwa kana chinya kana kutonga pachitororo, ngaitaure nana vamukoti nevatungamiri vavo zvakanaka vawirirane. Hapana kunzi iko ndizvo matongerwo enyika zvavava kuita vana mukoti. Vanangwani vanongodawo mari dzinovapa upenyu dzinepundutso kuti vararame. Munhu wese akaomerwa, vana chiremba vanga vari kuzvitaridzirawo. Iko zvino kana vadzidzisiwo vari kugunun'una, munhu wese ari kugunun'una, hurumende ngaigamuchire zvitemo izvi igadzirise.
Asi tichitarisa vashandi, kodzero dzavo muZimbabwe muri kuona dzichichengetedzwa here?
Kwete, kodzero dzavashandi hadzisi kuchengetedzwa zvakanaka uye hadzigone kuti dzichengetedzwe, nekuti ngatirangarirei kuti zvinhu iko zvino zvakadaisa kuoma, pane huori hwakatekesera. Nekudaro panenge pachinetsa ipo kuti nyika ikwanise kuwana upfumi hwakakwana hwekuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka matanho apa angaitwa nevashandi kuti vange vachibatsirwa kana kubatwa zvakanaka nehurumende kana nemakambani avanoshandira?
Iko zvino chinokosha ndechekuti vashandi ngavabatane, nekuti iko zvino tinogona kuona kuti kana hurumende kana vanoshandirwa vanenge vanoda kuti kushandisa nyaya yekuti mabasa ari kunetsa kuwana, vodzvanyirira vanhu vachipa vanhu mari dzechibharo chaidzo dzeudzvanyiriri. Asi vashandi vakabatana, vakashanda nemasangano avo akafanana nezctu nemamwe, zvinobatsira vanogona kubudirira.
Takaonawo iro sangano rezctu richiti richakurudzira vashandi vemuZimbabwe kuti vange vachipindawo mugwagwa kana hurumende ikasadzora tsvimbo panyaya yanamukoti. Tichionawo kana mamwe masangano evashandi ari kudaro. Zvinoratidza chii kubatana here kwevashandi muZimbabwe?
Hongu, uye zvinokurudzirwa kuti vashandi vanyanyisa chaizvo chaizvo kuramba vakabatana, mucherechedzo wekuti iko zvino kushinga kwevashandi kunoita kuti varambe vari pamwe chete. Ndozvatinokurudzira izvozvo kuti sangano rezctu nemamwe nevana mukoti ngavabatane chaizvo chaizvo, vaite chinhu chimwe chete. Kana vakabatana vanokunda, kana vakaita rimwe rumwe, haiwa, ndozvinoita kuti hurumende nevamwe varambe vachidzvanyirira, nekuti vanenge vachiziva kuti hapana mushandira pamwe chete unenge uchiitwa nevashandi. Vashandi ngavashinge, vashinge vari pamwe chete.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nyika yatarisana nesarudzo, tiri kuita hurukuro nevari kukwidza musarudzo idzi vavhoti uye masangano akazvimirira oga ari kuongorora sarudzo dzacho. Munyaya yedu huru yanhasi, nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanyira nzvimbo yeChipinge kumaNikaland papurazi reHildastrom rava Ivan Taguta vechechi yeJohani Marange Apostolic Church. Vachitaura pamberi pezviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana papurazi iri, vaMnangagwa vakati nyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika hadzisi kuzokanganisa Zimbabwe kugadzirisa hondo yevhu. VaMnangagwa vakarumbidzawo vaTaguta nekurima uye kukohwa pakuru. Vakakurudzirawo vanhu vakaungana papurazi iri kuti vavhotere ZANU-PF. Vamwe vainge vaina vaMnangagwa vanosanganisirawo mumwe vatedzeri wavo vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvekurima vaParents Shiri, pamwe negurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupermandi Wanzira uye amai Opa Muchinguri Kashiri vanovasa chigaro webato reZANU-PF. Ivans Zininga weStudio 7 abata vaMandi Wanzira kuti tinzwe zvizhinji nezvegungano iri.
Chokutanga ndechokuti kwakarimwa mutumwa Sendinowa Taguta vakarima zvinotyisa samare. Vane chibage chekomanda agriculture chavakarima more than 130 hectares. Uyewo vakaisa chibage chisiri chekomand dzimwe 30 hectares. Saka vari kushandisa purazi ravo zvikuru. Vane purazi rine 250 hectares. Saka ukabatanidza 130 dzimwe 30 dzavakaisa, tatopfuura 160 hectares dziri undercrop. Saka vakuru vafara chaizvo nokuona chibage chiri ipapo uye kusvika kwakaita chibage ichocho. Zvafadza vatungamiri kunyanya nyanya President Komodidi Mnangagwa, Vice President
baba vachienga zvese namai muchinguri kashiri vanova chairman vemusangano uri kutonga wezanu PF noutungamiri hwamadzimai mai madhodho chinomona vanga variko havese varakidza kufara kuti nyaya yekomanda agriculture yasimudzira nyika kunyaya zvekurima zvisingabviri.
Mashoko akandwa mudare neutungamiriri wanga uriko angadawo kunzwikwa neruzhinji rwenyika ndeyekuti kudii?
Utungamiriri hwatsanangura kuti hurumende itsva yatiri kuti iyo new dispensation yakauya sei uye kuti iri kuita mabasa api uye taakunanga kupi. Mutungamiriri wenyika vamunangagwa watsanangurira mhuri yanga iri ipapo mafambiro avari kuita kubva zvavatora chigaro chokutonga musi wa24 November, kunyanyanya nyaya yavo yekutsvaga ushamwari nenyika dzokunze namabhizinesmen kuti auya agoriisa mari dzavo muno munyika yatinoti iya investment. Vatsanangura vanhu kufamba kwavakaita kudavos, kufamba kwavakaita kuafrican union, kufamba kwavakaita kurwendo rwavo ruchangobva mazuva apera kustate visit yavakakokwa nemutungamiri wechina president Xi Jinping. Vatsanangurirawo mhuri yanga iripo kuti mari dzakavimbiswa nenyika yechina dziri kuuya.
Pane vamwe vari kutaurawo vachiti gohwo regore rino ishoma, harisi kunyatsobuda zvakanaka, hanzi nyika ichatotenga kubva kunze kwenyika uko. Komunotii nemashoko ari kutaurwa neavo?
Hatingi mashoko iyayo ari kutaurwa nevanhu vasina ruzivo rwakakwana kuburikidza nekurima kwakaita mhuri yezimbabwe. Ndaita rombo rakanaka kuti ndafamba nechopa kana kuti chikopokopo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Tafamba kunobuda kuchipinge tichiona kurima kwakaita vanhu. Zvataona zvacho zvinofadza, zvinoratidza kuti hakuna nzara. Kanzi kwaita nzara, musakanganwa kuti gore rapera takazadza matura pakashayiwa pamwe pekuisa chibage chikaguma choiswa pamatanda nekufukidzwa ende kuchakangozara kumatura enyika. Saka nzara handifunge kuti iriko, vanhu vakarima. Mvura yakamboti kanganisei pano napapo nokuti vanhu vakakasika kuisa mbeu pasi, ndobva zuva rambouya mvura yaenda. Mvura payakazodzoka umwe mumera wanga watofa, asi vazhinji vamwe wanga vasati vanyatsoisa mumera. Pavakazoisa mumera, mvura haina kuzombomira. Saka hakuna nzara iri kufungidzirwa navanhu. Hatingi vanhu vanoguta kana kungangoita dzimwe nzvimbo pano napapo kungaita nzara, asi havashayikwe kutsunza kunotorawo chibage vachiendesa kwavo. Ndofunga kuti mukataura navashiri gukota rezvekurima rinotokutaurai zvandataura kuti aiwa hanzara hatina.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandiwanzira vachitaura naIvans Zininga weStudio 7 vari parunare kuchipinge. Zvichakadaro, masangano akazvimirira nemamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita musangano nezuro muHarare kuzeya nyaya yekugadziriswa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Masangano anga aripo anosanganisira Red Crisis in Zimbabwe Coalition, Center for Community Development in Zimbabwe, bato remDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa, ZANU-PF, MDC inotungamirwa navaWash Mwencube, uye vakuru vemasangano akazvimirira nevekomiti yeparamende inoona nezvemitemo nevamwe. Vakawanda pamusangano uyu vakatenderana kuti gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kudya manonoko pakugadzirisa mutemo wesarudzo. Asi vaziyambi vanogaroudza Studio 7 kuti vane zvichemo vanofanira kuuya nazvo kwavari kana kuenda kudare reparamende. Mukuzeya nyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora.
Electoral Act yedu payakagadzirwa panga pasati paita nyaya dzebiometric voter registration, uyezve mitemo yedu yakagadzirwa nguva yava Mugabe, nguva yeudzvinyiriri hukuru. Inopa simba kune bato riri kutonga yombunyikidza kodzero dzemama mapato anenge asiri mapato ari kutonga. Saka tagara pasi nemasangano akazvimiririra tiri mapolitical parties matatu, ZANU-PF, MDCT neMDCN. Asi chishuo chedu ndechekuti mamwe mapolitical parties ange aripo panenge pachiitwa zvirongwa izvi. Tanga tichitaura nemasangano akazvimiririra uyezve nenhengo dzeparamendi dzine chekuita nezvekugadzira mitemo iwoyu muparamendi.
Zvinhu zvikuru zvinoda kugadziriswa zvamakanangana nazvo ndezvipi?
Vhoto redu rinofanira kuoditwa. Zvinoitwawo mumakambani kuti mabhuku emukambani anooditwa nemaexternal auditors. Ndiyo number one. Number two, tiri kuti isu tese tofana kuziwa kuti mapepa ekuvotesa aya maballot paper aya ari kudindwa nani uye ari kudindwa kupi uye mangani. Saka tiri kuti ma political parties abvumirwe kunge vachiongororawo madindirwe emapepa iwayo. Chechitatu tiri kuti ma political parties ese ngawe nemukana wakafanana kana taa kuenda kunyaya parenge pachitorwa nhau apa. Pangawa pa television, pangawa pa radio, pangawa muma newspaper, hurumende, ngange achikava wanu zvakafanana. Chinikuta roo zvakare kuti hakuna musoja, CIO kana mupurisa, anofana kuwa nechekuita nezvesarudzo. Tozoti zvakare, chinikuta kuti SADC, ne AU, ne African Union, dzinge dziri muno dzichi basira kugadzirisa sarudzo dzedu idzi. Saka doa zungo zezinu, saa so triku taura izosu.
Ndiya na ariku nonotanyaya ii?
Ariku nonotanyaya ii, ndi minister uwe legal and parliamentary affairs, pamwe chete ne zeki ne urumende. Doa nwa ariku ramba zinu izi. Nyangwe zazo, isimwa political parties taka bumirana. Asiwa ariku ramba kugazisa zinu izosu. Saka doa saita kuti zinu zimire. Saka mutemo uyu uchazo zewa pakare muparamendi. Musuwa 8 May. Asi tukona kuti kwa kure sarudzo dzapa dusi.
Sei, zaka tora nguwa ya kariba kudai zvinhu na kugadziriswa.
Taiza mavamu gabe wachiramba. To vatazo uya pakao ya new dispensation apa. Tikati kuda zvichanaka asi vanhu new dispensation wacho. Wava wango pindao mumaitiro wa mugabe. Takona vaa kudzinga manesi apa wana wachirwara. Wanu wedu wa chifa. Saka tukungona kuti yangu wa hurumende ya gara iripo iyoyo. Isina ayo mugabe chete. Asima itira hondi mamwe chete.
Hapana nzira kuti zvitwe chimbi chimbi ere.
Tirikumbo zama kutaura nana SADC. Sondra kapera ndangandiri kuGeneva ne vamwe vangu. Tikabvako tikaitaura nenyaya dzesarudzo idzo dzidzi. Tikabvako tikaenda ku South Africa tikanoona vamiriri wenyika zhinji dzese dzepasi pano. Tikanotaura nyaya iyo pakare. Saka tiri kufungidzira kuti tione watungamiri wemapato wanosanganisira iwo vamunangagwa vanova president. Kuti tivagadzirise nyaya iyi chimbi chimbi kuitira kuti patinoenda kusarudzo toita sarudzo dzakachena.
Ko zvino kana sarudzo ikasvika pasina chaitwa mozozvifambisa sei?
Inenge itori dambudziko hombe iroro hatifaniri kutombozvibvumira kuti sarudzo isvike zvinhu zvisina kugadzirwa nekuti kana sarudzo ikasvika zvinhu zvisina kugadzirwa inongofanana nesarudzo dzemakore ese aya aya atanga tiri pana mugabe. Saka ava vamunangagwa nevamwe vavo kana vachiti vasiyana navamugabe tinoda kuti vatiratidze kuti vasiyana navamugabe zvechokwadi.
Avo vanga vari munyori weMDCT. Vanga vari munyori mukuru muMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa vaDouglas Monzora vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti haana mhosva yaakapara. Mapfumo akadzoka munyika nechitatu manheru achibva kuAmerica akatambirwa panhanderendege seGamba. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mapfumo uyo ange ari kuAmerica kwemakore gumi nemana anoti akabuda munyika nekuti ange asiri kufara nemabatirwo ange achiitwa vanhu pasi pehurumende yavaRobert Mugabe.
Mabatirwo aiitwa nyika inoi akanga asina kunaka. Munoona kuti utongi hwakanga huripo hwanga husiri utongi hwakanaka. Utongi huri one-sided. Une dictatorship mukati.
Mapfumo uyo acharidza kuGlamis musi wa28 kubvumbi anoti anogona kugara munyika kana vanhu vachida kuti aite izvozvo. Mapfumo uyo akambopumirwa mhosva yekuba motikari anoti haana kana mhosva yaakapara.
Motikari idzi dzakatoshayikwa nenyaya yecorruption yekuitika munyika. Handi hapana munhu akauya achiti ndambirwa motikari. Ama yangu ili munu anonzi Simba agatoda hizi kwa ni mapulisa ya munu unzi. Uya usimutone motu kari za mkanya. Tashaya muna uya chitichi ndakabili kwa motu kari. Uya mtore motu kari za akizi. Aga saini suwa mapepe. Vachizoe ndakechi pili kutuwa nuzona kwa ziri. Za tenge suwa ni umu mpulisa. Mandiri maona kusa ndio corruption ya juli.
Mukuru anozvofambisa kubasa ramapfumo vaOstin Sanda vaudza Studio 7 kuti vanogona kuti mapfumo aende kuvulawayo masvingo mutare nedzimwe nzvimbo kana pakaita mukana. Mapfumo akatanga kuimba kare dzimbo dzechimurenga achishandisa madimikira nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Kokambo vanhu vatema kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa musure nawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vodaidzwa kudare reparamende kuti vatsanangure mafambiro emari yemangoda ekwachiyadzwa. Muzvare Tokozani Kupe vanoti gadziro yavo Extraordinary Congress mangwana yasvika padanho repamusorosoro. Muimbi Thomas Mapfumo osvika muZimbabwe achiita hurukuro neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Dr. Mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.